to the world again. Suka. Good boy.
Ngoma nda record and da mix and da master hands of a chat dama table. Wajaisi tenja ndiri kafa inotetera mutembo. Tora mapiki chabobo. Zirku itika ihobo. Daimana komana aripo mvura mukutidira yachidyoita waini. Zvimoko zvonwira mangoma orira zobva zvatangoita waini. Nekuti pano
diriva farisi chedu kufara. Diriva farisi satiridzire mabara.
Nekuti pate inoi ige pure happy. Pate inoi ijetire kubvisa stresi. Tinawo mashotsi nemabhomba asi edu totailuta nesoda. Ariko makotsa ekona kunyaro chida zvekufara pinza boda. Kumwa zvato afoda. Vana chijamba ngoma unge boda. Vamwe vafarisa vame kufaisa vakavhara chiso kunge zoba. Ndiani yeya pana muziya. Jamba tapa social media. Nda oda tengire makuva pauya kapika pundenge ndahikiwa.
Vabereki vave kumusha vasiya mai vasponsa party. Teta kanza tukanza tutadonza party. Pasina window
pana papa pati kubva masikati hapana slogan foreign paparazzi mamwe mapati haana domani bona utari city gas maboya manasi na vienas ndaona zvimoko zvekelazi zvitore picture update status kupressure kubasa tirima workers boba zviramba tidima haters panoda vemudanga chete ndoba tombokurukura femillimeters
vabereki vave kumusha vasiya mai vasponsa party teta kanza tukanza tutadonza party.
Satiri tire mabara.